This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 4 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pari zvino magweta rekuti mapurisa akanzi aite zvinhu zvaana kuzviita, saka magweta rekuti isusu takutoda kuti vanhu ava vaonekwe nenda rekunzi vakashora dare. Kana vakashora dare saizvozvizvi vari kuzvinzi vambopindawo mujeri vambogarawo mujeri kwemwedzi mitatu.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights roendesa mamwe makurukota ehurumende kumatare richivapomera mhosva yekuzvidza dare panyaya yavaitaidza mara avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori.
Chinoramba chichinge chichingudza ndechekuti vanonyanya kufa nemanyoka aya kana kubata zvirwere zvemanyoka vana vadiki vari pasi pemakore mashanu.
Vanhu vakawanda munyika vofa nekuda kwezvirwere zvemalaria nemanyoka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, amai Shefra Dzamara, vaendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi, mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri nemukuru wesangano revasori reCIO vaHepton Bonyongwe vachivapomera mhosva yekuzvidza dare. Vatatu ava vainge vanzi nedare repamusoro vapote vachizivisa magweta avaDzamara nemhuri yavo nezvavanenge vaita mukutsvaga vaDzamara mavhiki maviri oga oga. Asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana chati chabuda. Magweta avaDzamara anoti vaMohadi, vaChihuri navaBonyongwe vanofanira kukandwa mutirongo kwemwedzi mitatu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kunyunyuta chaizvo nekusafambiswa zvakanaka kuri kuitwa nemapurisa, kuri kuitwa newe State Security Agency vaCIO uyewo namaminista Mohadi. Saka magweta edu nezuro chaiwo akamhanya kudare vachitanga maprocedures emuchirungu kona nonzi maconduct of court proceedings against vandataura kuti havana kufambisa basa nero nazvo nekuti vajustice Mangota pawakapa mutongo wavo musi wa13 March mwedzi wapfuurawo vakati panopera masvondo maviri ega ega nemapurisa anofanira kuudzawo magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti afamba sei mukubata nyaya vaDzamara vari kushayikwa. Pari zvino magweta aenda kucourt nezuro vachimhanyamhanya vachiti hazvina kuitwa izvozvo, pavari kuti vanhu ava vane mhosva yekuti vari kuramba kuteerera murayiro kana mutongo wedare.
Saka zvii zvinenge zvichida kuti zviitwe nevanhu ava kana muchiti vari kuzvidza dare?
Zvinhu zvavanga vakafungirwa kuita zvanga zviri zvokuti vanga vachitende vanga vakarisapodzi kuudza magweta sezvakataurwa necourt order zviri pachena zvakanyorwa vakabvuma kuti vanofanira kuudza magweta kuti pamasvondo maviri apfuura aya tamhanya mhanya kumapolice station akati, tamhanya mhanya kunzvimbo dzakati, kumajeri akati, kana kuti kunombovharirwa vanhu kwakati. Izvi ndobvo tawana izvi vaDzamara tavaona variko tavana vasiriko. Pari zvino magweta rekuti mapurisa akanzi aite zvinhu zvaana kuzviita, saka magweta rekuti isusu takutoda kuti vanhu ava vaonekwe nenda rekunzi vakashora dare. Kana vakashora dare saizvozvizvi vari kuzvinzi vambopindawo mujeri vambogarawo mujeri kwemwedzi mitatu nemhosva yavakapara iyi.
Vakumbirai mafunda ndiwo mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare.
Thomas Mapumo muimbi woku Zimbabwe makaterera ku Studio 7.
Mukuru mbazi rezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vanoti vanhu vanofanira kugara vakangwarira zvirwere zvemanyoka, malaria necholera. Malaria inonzi yauraya vanhu zana nemakumi mashanu nemashanu mugore rino. Manyoka anonziwo auraya vanhu makumi mana nematanhatu. Malaria inowanzoshura mare kumashonaland east nekumashonaland west. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Manangazira.
Sekuziva kwako paweekly report, weekly surveillance report yatinogadzira seministry shondo neshondo. Tinogara tiine makeses anotodarika kana 10,000 pashondo emanyoka. Chinoramba chichingotishungurudza ndechekuti vanonyanya kufa nemanyoka aya kana kubata zvirwere zvemanyoka vana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Zvisinei, vamwe vese vari mupopulation vanobatwa zvakare nezvirwere zvemanyoka izvi. Kutaura kuno titori nedambudziko rekorera yanga iri kunyanya kunyika kuBait Bridge nekuChiredzi kumasvingo nekukotwa kumashonaland east. Asi tiri kufara zvedu kuchina kesi yekorera yaadzikira uye hapana akafa nechirwere ichi. Takatanga kuripota korera iyi muna February, asi kuzosvikawo 9 March hatisati tazowana imwe kesi yekorera. Saka tinoongoramba tichikumbira mhuri yeZimbabwe kuti rambai muchizvichengetedza. Ipapa patiri kuenda kuholiday kunowanikwa zvakare zvirwere zvemanyoka zvichinoti wandei nekuda kwokuti zvinodyiwa zvinowanda, vanhu vanenge vachisangana nzvimbo dzakasiyana siyana kusiri kumba kwavo. Saka tinongoramba tichikurudzira kuti maoko ngaagezwe ashambidzike.
Ko vaya vanenge vabatwa nemanyoka vangaitewo sei Dr. Manangazira kuti vakwanise kuti vanenge vabatwa nemanyoka vasashayi vasati vaenda kuchipatara? Zvii zvimwe zvavangaite vachiri kumba?
So vanobatwa nemanyoka tinoramba tichikurudzira kuti vakurumidze kuenda kuchipatara. Asi muZimbabwe takatomboitawo mukurumbira wekubika mvura iyaya yesalt sugar solution. Mazuva ano kuDzimba kwedu kwakuwanikwa sugar zvese nemunyu. Saka tinokurudzira kuti izvo bikai mvura iyoyo mototanga kuinwa even muri munzira kuenda kuclinic.
Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vari parunare muHarare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're Chief Chia.
My Isabel.
Yeah, man.
Na vada ma sister. Na vada munu wese ma shita. Doro tadira basita fata vari basita fata gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini dinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, father. Makaterera Studio 7.
Waya
waya. Muza waya waya.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Nyaradzo Mashaya Mombe. Muzvare Mashaya Mombe vakatanga sangano ravo rinonzi Tag a Life International, iro rinorwira kodzero dzevanasikana nevanakomana vechidiki. Muzvare Mashaya Mombe vanga vari muno muAmerica, umo vakange vakashanya kumisangano mukuru inotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu yanga ichiitirwa kuNew York. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai muzvare Mashaya Mombe.
Mazvita yenyu makadi muri yeZimbabwe. Ndangana kafambira inini kuno inonzi Youth Commission on the Status of Women, CSW, chinova chirongwa chinoparurwa neUnited Nations. Chinongorora icho zvekodzero dzemadzimai nevanasikana kuti kodzero dzana amai dzakamira sei pagore negore. Zvichiita nemaringe nekuti hurumende dzinenge dzabvumirana izvo kuti vanenge vakabvumirana mabasa vachange vachishanda zvichienderana nemikana nezvichienderana nekodzero dzemadzimai kunyika dzavo nevanasikana. Saka gore rino ranga rakatikoshera isu kuti ranga riri gore rakachitaurwa kuCSW nenyaya dzeBeijing, Beijing 20 plus. Yatiri kuti izvo kubva mugore ra1995 pakaparurwa chirongwa cheBeijing chaiti pasi rese nyika dzakabvumirana idzo kuti izvi ndizvo zvatatemerana zvibvumirano zvedu. Zvekuti tichange tichitarisa kuti madzimai nevanasikana vachange vachibatsirikana sei kuti vabve munzara, kuti vabve mukudzvinyirirwa kwanga kuri kuitika panguva iyoyo kwanga kwakanyanyisisa, vachiongorora ivo kuti vange vachiti kodzero dzemadzimai dziyenzaniswe nekodzero dzemunhu, yatinoti iyo women's rights are human rights. Saka tiri kutaura nenyaya idzodzo taiongorora isu kuti sezvo pane 20 years kubva pana 1995 kusvikira 2015 gore rino iri, zviko zvabatsira vadzimai, zviko zvabatsira vanasikana.
Pane zvamakadzidza imi, zvii zvamuchaenda muchinoshandisa kusangano renyu?
Isusu vetege life tichange isusu tichinoonawo kuti zvatakadzidza kunoku zvichienderana nekodzero dzevanasikana zvichibatirana nehurumende yedu zvatingati zvavakasungirana zvisungo zvakaitirwa pasi rese zvikange zvichitaurwawo nehurumende yedu ichitiyo senyika yeZimbabwe tiri kuzvisungira kuti tichaita zvekuti zvekuti, ndozvatichange tichingoramba tichidzokera chinobatirana neMinistry of Women Affairs, Gender and Community Development. Zvakare zve hurumende dzedu dzakaita iyo inonzi political commitment yaibatawo kodzero dzemadzimai mukati madzo nevanasikana. Saka tichidzokera chada unoona kuti hurumende yedu inenge ichienderera mberi zvakadini ichiita kuti zvayakataura kuno kuUnited Nations zvivezvo zvavari kuita kuitira kuti kodzero dzemadzimai nevanasikana dzinge dzichiendeka.
Tinoona kuti vamwe vakanga vari kumusangano uyu vaiti ivo vakaona hurumende dzakawanda nyanya dzemuAfrica dzichiti idzo dziri kutarisana nedambudziko remari kuitira kuti izvo zvisungo zvinenge zvasungwa kumisangano yakadai iwanikwe ichiita munyika dzavo.
Hurumende dzemuAfrica dzakanyanya zvadzo dzinobatikana nenyaya yemari dzichienderera kuti zvisungo zvevanasikana nemadzimai zvisanyanyowo nge zvichiwanikwa zvine mari dzinovabatsira. Asi ndoda kutaura imwe nyaya yakanyanyobuda panyaya iyi yekuti iyo tiri kuzama kuti zvinhu zviendeke semadzimai nevanasikana kuti hurumende dzedu dzibvise mari kune mari dzemagidhi nehondo kuri kuenda mari yakawanda, asi kuti mari ibatsire madzimai nevana, nekuti zvakaongororwa pasi rese kuti hurumende dzedu dziri kupa mari yakawanda neupfumi hwakawanda hwenyika kune zvekurwisana kuri kuitika. Ndichibva futi ipapapo tinoda kuti titarise isusu sevana veZimbabwe zvinhu zvatinogara tichitaura kuti seiko Africa iri kuramba ichitambura ichingokumbira nechindiro kune dzimwe nyika, asi muAfrica imo ndimo muri kuonekwa kuti mune mari yakawanda, mune upfumi hwepasi hwakawanda. Unonyatsoona kuti kana takatatana nenzara chaiyo nematambudziko kumhirizhonga, unoona kuti nzara ine chiso chemukadzi nemwanasikana. Seiko zvichiramba zvakadaro? Unongoona kuti inyaya kuti hurumende dzedu hadzisi kukoshesa pamari shoma yacho iripo ipapo, haidzisi kukoshesa kuti mari yacho iende kunana amai, mari yacho ibatsire vanasikana, mari yacho ibatsire nharaunda dzedu kuburikidza nekupa mari kunana amai nevanasikana kuti vanasikana vaende kuchikoro, vana amai vabatsirikane. Takadaro tiri kutarisawo kumapurisa nevanopa maservice vana social welfare, hakuna mari, hakuna mota. Mapurisa ukaita nyaya dzekuti vana varipo, madzimai ari kuda kubatsirikana, vanokudza kuti hatina motikari. Saka tiri kuti hurumende dzedu ngadzionekwe dzichikoshesa kurarama kwemadzimai nevanasikana.
Aiwa, vane nzeve vanzwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare nyaradzo mashaya mombe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda mazvita yenyu muri yeZimbabwe.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndino kutambira imu chirongwa upenyu wedu. Umo tino tarisa ratuno sangana na jomu upenyu. Ano kuunzera chirongwa ichi, ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika muguta remasvingo uko vagari vanga vachirwisa kuti kanzuru inge ichideredza mitero yavanobatirwa pazuva nezuva. Muhurukuro yedu tine nhengo yemasvingo Residence Trust vachiona nezvekuburiswa kwemashoko vaProsper Tiringindi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaTiringindi.
Ndinotenda.
VaTiringindi, tinoona pano kuti sangano renyu riri kutaura nezvekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo vakakurudzira kanzuro yemasvingo kuti inge ichidzikisa mitero inotorwa pazuva nezuva. Mungatitsanangura kuti zvakamira sei?
Hongu, tina Minister Chombo vakazonyorera directive letter kucity council vachiti vadzise mari dzemutero dzinobatagwa nevanhu vari kusvika. Mushure mekunge masvingo Residence Trust nenhengo dzayo dzaita demonstration rakanga rine mukurumbira zvingaiti muguta remasvingo, mushure mekunge vagari vaomegwa noupenyu maererano nemuteri iri kubhadhagwa city council inonzi materitics iri kurekwa necity council kuti vavana nepokutengesera panzvimbo dziri kutengesera vanhu panzvimbo pavana makora anokwira aita ADs asina nhasi inzvimbo pasina matoileti inzvimbo pasina pokurasira marara pakanaka uyezve mari yacho haisi kuwanikwa vanhu vemuguta ramasvingo vari kurarama kutenga nokutengesa. Saka isusu tiri kuona riri dambudziko riri kuita kuti mavendors ange achizadza mumatriti mutauni chirambo chokuti vanhu vanofanira kunge vachinda panzvimbo dzinofanira kuti vatengesere. Asi nokuda kwechikonzero chemutero uri kubhadhaswa necity council tiri kuona chimwe mutero urongwa achiremera vanhu vazhinji.
Saka imi sevagari muri kuda kunge muchibhadhara mari?
Pamusika wechitima vanhu vaibhadhara $2. Mushure mekunge masvingo Residence Trust yaita demonstration provincial affairs Shurai Mahofa vakatora nyaya iyoyo vakaikwidzawo kudare kuna Ravachombo. Saka kutanga svondo rino vanhu vakubhadhara $2. Asi isu sesangano remasvingo Residence Trust tiri kuti aiwa chitima vakedha hausiwe musika woga muguta ramasvingo. Tiri kuti kana airport takauya vari kubhadhara $55 tiri kutaura kuti isu sevamagari vemasvingo tiri kuda kurudzisa kwe50% tiri kuda $25.
Kuderedzwa kwemaruko hamuoni here kuchizoderedzawo budiriro yanga ichifanira kuzoitwa muguta remasvingo nekanzuro?
Tinoone zvikanga zvabudiriro nokuti tikatarava musika wechitima tinoona kuti vava nemakore anosvika 83 vanhu vachibhadhara $2. Takaona kuti mari yakabhadharwa nemamembers atiri kuwanisa 1200 mavendors tine mari inosvika $500,000 asi tiri kuona hapana chiripo. Mari iyoyo hakuna kwairi kuenda. Saka tinoonaka tanzvisisa kuti mari yedu iri kufambawo sei ndokuti nesuwo isu tikwanise kuripirawo saka zvinoguka.
VaTiringindi, vateereri vangada kuziva kuti iyo kanzuro yakatambira sei kurudziro yavachombo iyi yekuti inge ichidzikisa mitero?
Pane nyaya zvokuti vachombo vakange vapingira nyaya iyi asi city council hazvisizvo zvavaida. Asi nokuda kwokuti mukuru akaonawo nechimiro chiripo kuti aiwa zvinokodzera zvokutaura vanhu kuti mutero wange uchidzira hatisi kuti vanhu havakabhadhara asi kuti ngatibhadhare zvishinda anokwana kwatiri kuita.
Saka muchaona here paine shanduko pane kuderedzwa kwaitwa mutero uku?
Hongu, tichavakona shanduko remhaka yekuti tinoona zviziva chiyiro chiri munyika mhedu kuti vanhu havana mabasa vanokurarama nokutenga nokutengesa. Kana vanhu vachinge vawana pokutengesera pakanaka pokuti pane mutengo uri nani wekuti vanhu munhu wose anoenda papo zvichabetserawo kuti vagari vamasvingo vavanozokita vawane mari dzokuti vabhadhare marezi. Iko zvino vanhu havanga vasina kwanisi kuti vakwanise kuwana mari mhaka yekuti panga pasina pokuti vanhu vazotengesera pakanaka panori pamutemo nokuti vanhu vanga vachingotengesa vachizokutizatiza mutauni. Izvo ngazvikonzerawo kuti vamwe vanga vachitorwa kudzivaa vanotengesa zvingazvikonzera kuti vanhu vasatengesa zvakanaka. Isu tiri kukudza kuti vanhu vakanga wana pokutengesera pakanaka vakwanisa kuwana mari yekuti vabhadharawo marezi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaTiringindi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda mukoma.
Manga makateerera kune vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano remasvingo Residence Trust vaProsper Tiringindi muchirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tombotarisa musoro inawo zvakare. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights roendesa mamwe makurukota kumatare nenyaya yavadzamara. Vanhu vakawanda vofa nekuda kwezvirwere zvemalaria, manyoka necholera. Aiwa vatereri anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu.